Vagari ava vanotinhengo dzebatore zanupiefu dzichiri kushungurudza vanhu nezita remusangano dzichidzinga vanotengesa zvinhu pamusika dzichivapomera mhosva yekutsigira bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa uye vachiri kuchishidzira mapurisa kuti vasavasunge kana vapara mhosva. Mumwe mugari wemuchinhoi vateyeri moti vanoti nhengo dzezanupiefu dziri kupinda munzvimbo dzekutengesera vachitorera vanhu hwawa mari nezvinokosha zvakaita senharembozha. Vamoti vanoti nhumbi dzebato dzavanenge vakapfeka ndidzo dzinoita kuti vakawanda vavatye.
Pinda mukati mevachivhara jongo hakutongorwa chero munhu chete tesa zvautotiza topinda usiri kubata chisikirini kuvhara kuenda kuchadzo usiri kwechinzuzo vakarova savanhu hakuna zvokutamba kupinda kusvika kunieta vega iya fizikari munhu chiri kupinda vanhu siye pepa chonoona pepa bekozi sofa uku tikunoona pazvaitika kuisika kuno kunoti kunondoke ndogara anambobvira ndambozvino tafanikiso vati kungobva pangonzi papa vapinda mupawa pafunga dzakanaka nepapa pajongo chadzo ukangosvika ma10 late watopinda bhizi.
Vamoti vanoti izvi zvakatanga kuitika mushure mekunzi bato ravo ndiro rakakunda musarudzo dzemwe dzovapera. Vamoti vanoti mapurisa hapana zvavari kuita sezvo ivo vari kutyawo.
Mapurisa atozovakunda bhozi inini panapa ndiri panapa inini ndichitaura from experience ndane 53 imino muchitozo matengurenyuko yurimembe emini down the line tikaona vadai nditopofiti ndianopurisa yakasunga saka inoisipedzakuti havangasungwe ndivo vatongodzoenda pakatira topofiti.
Mumwe mugari muzvare rudompofu vanoti nhengo dzebato rezanupiefu dzave kufamba dzakapfeka zvipfeko zvebato ravo kuti kana vapara mhosva vasasungwe nemapurisa.
Imwe rizo ndeyekuti vanenge vachida vasingadi kubatwa nemapurisa kana kufunga nemapurisa nemhosva dzisina basa mumarodhomu. Mapurisa akaona regali yaye vanobva vanzwa kutya kusunga munhu wezanupiefu.
Muzvare mupofu vanoti vanhu vave kungopfekawo nhumbi dzebato rezanupiefu kuzvidzivirira kuti vasashungurudzwe nevechidiki vebato iri.
Vanenge vachiitira kuti vadziviririke kubva kumayouth ezanu mama anofamba achirwa vanhu saka kana vakaratidza kuti vari kuenderana nekuita kwavo havavarovi.
Mumwe mugari vajohn marava vanoti nhengo dzebato rezanupiefu dziri kufamba dzakapfeka nhumbi dzebato ravo kuti vatyiwe kuti kwese kwavanoenda vawane zvinhu mahara. Vamarava vanoti chimwe chinoratidza kuti pfungwa dzevanhu vezanupiefu hadzati dzashanduka manyorero emapepanhau ehurumende ayo achine kushoropodza kutsvinira vamwe vanhu vane mufungo wakasiyana nevakuru vehurumende.
Tinoonawo zvekuti patinofambawo kuti vaye vaye vanenge vane kana kuti matishets ezanu kana kuti mascafu ezanu vachiri kungotyiwa nanhasi ende vanhu vavo vane kapfungwa kekuti sezvo vakapfeka kana kuti nhumbi dzoradzoedzidzeedzeni ngekini dzinotaridza kuti ndedzezanu vanenge vachidawo kuti kwese kwavanoenda vawane mafevha kandi vatyiwe kandi vawane zvinhu mahara.
Amai Abigail Chokuda ava vaiongorora sarudzo mubato reMDC vakarwa kumangura vanotiwo mapurisa haasi kuferefeta nyaya yavo nekutya vanhu vezanupiefu vakavarova. Munyori wezvemutemo muzanupiefu vamunyaradzipowo mangwana vanoti bato ravo rinoda kushanda nevanopikisa nekuti vose vana vezimbabwe kusanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Asi nhengo yezanupiefu yakasarudzwa kumirira mhangura muparamende amai Precious Masango vanoti vanhu vari kupomera bato ravo manyepo sezvo vakakunda mapato ose.
Mune imwewo nyaya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri ina dzine hama dzakafa mutsaona yakaitika pamatura eGrand Marketing Board kana kuti GMB kuLions Den. Huwandu hwevanhu vakafa mutsaona yekuLions Den iyi hwakwira kusvika pavanhu vatanhatu zvichitevera kuwanikwa kwemumwe mutumbi mune rimwe dura uye nekufa kwemumwe nezuro kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutsva zvakaipisisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Ata Chigoriwa.